very unfortunate to know what was going to happen. So, in the day, the prevent it, the driver, what to them a passenger, I to never carunga, what to write a staff. The caramba, as long as one was in the Nikuti, Sauda the Mungo, what looks like a human mistake, how the driver me. Here, younger driver mistake. Maturus na lanu mwokare akitende guno mtemo vanhu vati vanonzwa ichikurudzira vo driver kuti driver aifana kunge achiwedzera saka ndoo mamisteki atoti mukaona isusu petraffice kanzo kuzimbabwe tinoita tsvakurudza kuti chii chaita kuti chikonzere tsaona tinoona human error ichikontributa to 94%
vanhu vari kuperera mumigwagwa zvoitwa sei kuti zvinhu zvipindurwe izvi
hazvigoni kuchinja kana vanhu vasati vachinja atiiti yavo yekutyaira vasina maraisensi yekuvhetemesa mota kunge zvimbwa mupengo yekusava neunhu hwokuti aivwa ngatichei rodhi dzedu dzakafanana rodhi dzedu dzinja dziri naro tinofanira kutoadjasta isusu avanhu kwete kuti rodhi iadjaste kwatiri isusu avanhu tinofanira kuadjasta ndozvoga zvakakondisa paya that was a very preventable crash iyayo and we are so very sorry about loss of life yakaitika nevakakuvara vanosvika kuma50 but tinongoramba tichiti vanhu ngavateerere vazive kuti tisu tiri kukonzera taona mugwagwa
tiri kungoona zvinhu zvichiramba zvichiitika nyange iri human error nyange iri nyaya yekuti motikari ndo isina kunaka tiri kungoona zvichiramba zvichiitika hazvipi mutsauko kuvanhu vanofirwa nehama saka munhu watingapa mhosva apa chaizvo ndiani
munhu isizi kutraffic safety council watinopa mhosva mutyairi wemotikari nemhaka yekuti tari kudefensive driving kana makaiita imwe kana vose vakaita defensive driving vateereri vari kuteerera mutyairi anotanga kuona kuti motikari yangu ndizvo here zvoita kuti ifambe lodi yangu yandinayo ndizvo here asiwo maibvisa kudai nekwenhavo kana paine munhu akamanikidza mutyairi uyu kuti afambe aine vanhu vakawanda kudaro vanhu ivava vaine equipment yavo yemalaria administration yethat particular trip is supposed to tell us kuti chii chakamboitika tofara se vakataura voga kuti naini marori taitaona maitiro atinoita kuti marori atakure equipment kwete vanhu mutemo ndikakuudzai zvakare hatitangaisi kabvakidhi yesemende navanhu maturusi magejo navanhu mutemo haudi izvozvo tikasataura chokwadi tinopera tose hatizivi kuti vakavaurirana kuti kudii uye taona yakazoitika vatarwa ne300 meters vasvike kwavaifanira kuenda
tichitarisa nyaya dzematsaona zvinhu munyika pane tsauko here zviri kuita nani here sokuona kwenyu
sokuona kwangu mwana wamai zvinhu hazvi kuita nani vanhu havahwi bhaibheri rinoti vanhu vangu vanoparara nokuda kwekushayiwa zivo ivi vamwe vari kuparara nokuda kwekuramba zivo tine mota doko idzi dzinofamba navanhu vane vachifarisa vamwe vanofarisa zvokuda kutosona mamwa vanhu kana vafarisa yavanoti pachirungu euforia kwen ukangana kuziva kuti motikari haifaniri kuva expression of joy or sadness kana emotion so vanhu vedu vari kudraivha under emotional instability yekufarira bhavhadhi ravo yekufarira magraduation avo yekufarira kuti tava nenew leadership vazhinji vakatofa musuya wakafarirwa leadership uya savanhu zvinofanira kupinda yatinoti culture of road safety we want thinking road users vanhu vanofunga kuti PPE zviri kutanga nguvai zvosvika nguvai ari kudraivha ndiyani as long as vanhu vachifunga kuti road safety ndeye traffic safety council ndeye mapurisa ndeye VID vanhu vanenge vakatorasika nekuti road safety ndeye munhu wese